Vanhu vashomanana vanga vari pamusika wembare nenzvimbo dzakatenderedza musika uyu vamhanya vachitiza apo vaona motokari dzemawater cannons dzezeta rapi vachifunga kuti dzange dzauya kuzovapfapfaidza mvura inovava asi izvi handizvo zvazoitika. Motokari idzi dzange dzichishandiswa nekanzuro yeHarare nezeta rapi kudira mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi pamusika uyu nenzvimbo dzakatenderedza. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo motokari idzi dzichizivikanwa nokuita rimwe basa, kanzuro yavo yaita mushandira pamwe nezeta rapi kuitira kuti motokari idzi dzishandiswe kurwisa kupararira kwecoronavhairasi iyo yapararira pasi rose.
Tinogara tichishanda tese panyaya dzakawanda kusanganisira tinge tapinda munyatwa dzekorera dzetyphoid iko zvino izvi tiri panyaya yecovid. Tine zeta rapi panapa taati tichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika matererini, tichange tichipinda mutichispreya futi kuti vanhu kuti tinge tichiuraya hutachiwana hungakunge huiwo huchikonzeresa chirwere checovid.
Vati vacharamba vachishanda nezeta rapi kudzamara vakunda chirwere checoronavhairas. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Zimbabwe Republic Police yabatana nekanzuro yeHarare nechinangwa chekuchengetedza utano hweveruzhinji zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairas.
Ndosaka maona kuti mapurisa vapa dzimotikari dziri kufamba kuno kumbare musika kukopa kabhana nana Market Square nedzimwe nzvimbo dzese dzemuHarare dzinopinda veruzhinji kuti dziitwe yatinoti pachirungu fumigation. Saka tinoda kuti veruzhinji vakoshese nyaya dzeutsanana, vasarase marara pese pese, vaobserve zvakanzi social distance pachirungu, vaiobserve kuitira utano uyezve vanhu vateerere mutemo panenge pachitaurwa kuti mapurisa ari kufamba vachiongorora kuti zvinhu zvakamira sei, vanhu vamisane nemapurisa vasaite misikanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare amai Margaret Tangwena vati vafara chose nezvaitika vachiti utano ndihwo hwakakosha. Vati zvakaitwa zvekumbovhara musika uyu kuti ucheneswe zvinhu zvakakosha sezvo vachizoshandira pakachena.
Yezvazvo mari tinoida kuti kazvika utano kuti tinohuda, but for now kanga timboite zviripo chete. Utano ndo hwakakosha kumunhu, ndozvandinokurudzira.
Mumwe mugari wemumbare vafara ijera vati vafara nechirongwa chekanzuro yeHarare nezeta rapi.
Zvakanakira kuti isu tinozvishandirawo muno muka, but tinozovhuruwa mushanda nemakachenu hatizowanika tine tichiwanika tichibatirira utachiona uriko mazuva ano. Ndozvazvakanakira kuti zvinhu zvinenge tine utano wakachengeteka.
Zvichakadai vachideme vaziisa kuti kanzuro yatanga kugadzira zvibhorani zvakafa muguta mushure mekunge yawana rubatsiro rwezvekushandisa kubva kuUNICEF. Vatiwo vatanga kuendesa mvura kunzvimbo dzisina mvura muguta senzira yekuona kuti munhu wese awana mvura yekushandisa kugeza, sezvo zviri izvo zvinokurudzirwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairas.
Tine mawater bowsers ari kuenda futi kuvagari achiendesa mvura. Tiri kuisa zvekare matengi, ma5000 liter tanks munzvimbo dzakasiyana-siyana dzosanganisira madistrict offices, pamashopping center, pazvipatara zvekanzuro, kuti vagari vakwanise kunge vachiuya vachiwana mvura, vachichera mvura ipapo.
Pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavhairasi munyika, uye munhu mumwe chete Zororo Makamba akashaya mwedzi wapfuura. Pane vanhu 316 vakaongororwa chirwere ichi, uye 301 vakawanikwa vasina chirwere checoronavhairasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.